munorangarira muna 2008 kuti Tsarudzo dzakatora nguva yakareba ndinenge 6 weeks chaiyo kuti dzizonzi maresorsi amira yakadai kusingonzi zeki iri kuita yainzi pachirungu meticulous verification. Saka padanditi vakanga zvotyirwa naavo vakazotanga kudemonstrata and sekutaura kwatogara tichiita mademonstration anotenderwa ubinduro redu romutemo.
Hurumende yakamboti icharipa vanhu ava, zviri kufamba sei sekunzwawo kwamuri kuita segweta rinorwira kodzero dzevanhu?
Chiri kutitambudza inyaya iyoyo kuti hurumende iri kuti avo vose vaifanira kuripwa kana kukombansetwa sekutaurwawo zvakaitwa nemosland commission vakatoripwa kudhara kana kuti vakakombansetwa. Chatiri kuziva ndechekuti havasi vose, pada varipo vamwe vavakakombanseta, asi isu semagweta ezimbabwe human rights ngo forum tinavo vatiri kumiririra ipapo, vanosanganisa vaende manyeruke nemumwewo vanhu vasinganzwe zvachose is deaf and musi iwowo nyango zvavo vachigara vaine condition yavo ivo vanotengesa airtime mutaundumu vachishandisa sign language. Pavakaona vanhu vomhanya vanoti ivo vakatoshaya kuti vanhu vari kumhanyei, saka mukuedzo wokutivha vakabva vatsvudwa. Asi manhasi vaende manyeruke despite the fact that he is deaf and dumb, havana chavati vawana kubva kuhurumende.
Asi ndiani chaizvo akaita kuti mauto apinde mumugwagwa vamandinde? Nekuti tinombonzwa vamunangagwa vaimboti zvakaitwa navachiwenga mutevedzeri wavo uye vaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, asi mamwe magweta achiti pamutemo ivo vamunangagwa mbune ndo vanokwanisa chete kutumira mauto.
Ukachitevedzera nyaya iyoyi kuti zvakambenge zvabva nekupi nei, unoona kupishana kwacho kwehurumende. Zvatogara tichitaura kuti hurumende yedu inoitidza sekunge ruoko rwerudyi noruboshwe, rwokuti rworudyi haruzive kuti rworuboshwe ruri kuitei, apa ii hurumende imwe chete. Zvokuti izvozvizvi munoona kuti vanochipomerana kuti ndiani akatumira masoja, hapana achada kubvuma nyaya iyoyi. Zvinhu zvakakosha kuti ive nyaya inongopedzeswa chaizvo chaizvo, zvese zvikubude pachena kuti zvakanyatsofa mbatsei. Asi takakosha kuvhara nyaya iyoyi nekubhadhara makombanzeshen nokuita mamwe marekomendations akataurwa nemosland commission.